Murarari Zimbabwe.
Hello, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people in Zimbabwe and abroad. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. I am your host, Tabaka Ngube. Today on Live Talk, we are discussing media freedom in Zimbabwe at a time when Zimbabwean authorities have arrested journalist with Independent Media Alpha Holdings, Blessed Mhlanga. The journalist is in remand prison facing charges of inciting public violence and transmitting harmful messages against the state. Asi tisatapinda munyaya iyi vagari vemuguta reHarare vari kuchema nekushaya zvikwanisiro zvakaringana kubva kukanzuru yavo. Zvakaita semvura yakachena, kutakurwa kwemarara, kugadzirwa kwepompi dzesewage, kugadzirwawo kwemigwagwa nezvimwe. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Kukandirana nyoka mhenyu pakati pekanzuru yeHarare nevagari kuri kuenderera mberi apo guta iri rakatarisana nematambudziko anosanganisira kuvharika kwemigero inofamba nemvura inenge yanaya zvoisa upenyu hwevanhu munjodzi. Muzvare Maidei Gumbo, vanogara mumusha wevazhinji kumufa kwose, vanoti kana vachitarisa nharaunda yavanogara hakuna chinonzi kanzuru chavangataura pamusoro pacho.
Marara anogona kutakurwa kana ka 1 pamwedzi kana pa 2 months azvekutakurwa kwawa zvakutonetsa zvoti takupedzisa takungorasira marara panzvimbo dzisingatenderwi.
Nyaya yekutakurwa kwemarara handiyo chete iri kushungurudza vagari. Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari reHarare Residents Trust, vaPrecious Shumba, vanoti kanzuru iri kuita fembera-fembera pakupa vagari mabhiri avo chinova chinhu chakaipa.
Vagari vanotonda chaizvo kubhadhara maredzi avo, vanotonda chaizvo. Hapana mugari anoda chikwereti chemabhiri evamba. Asi zviri kuitika ndezvekuti sitovharare haina billing system yekuti tinganyatsoti munhu ari kunzi ane chikwereti kana $10 kana $5. Hazvizivikanwi kuti chabva kupi. Toziva kuti pane property tax, bati zvimwe zvese zviri kubhiliwa ndezvekufungidzira.
Asi mutauriri wekanzuru vaStanley Gama vanoti dai vanhu vese vane zvikwereti zvekanzuru vabhadhara mingava yavo zvichida dai guta ravo riri kuyerera huchi nemukaka.
Mari yatinowana sekanzuru pamwedzi ishoma kuti kwanise kunyatsoita service tichinyatsokwanisa kugadzirisa zvese zvoda kugadzirisa. So because tiri kuoyiwa mari yakawanda nemaresidents nemaratepayers, mari yatikuoyiwa inosvika kuma between 80 and 85 million US dollars. So mari iyoyo ngatiti yabhadharwa yese, ende ngatiti maresidents abhadhara mari sekubhadhara kwavanofanira kuita. Kutaura maresidents nemaratepayers, ngatiti maratepayers kusanganisawo nemakambani nemapato ehurumende akasiyana-siyana. Vakabhadhara vanhu ivavo, service delivery yedu inonakawo. Mvura inenge yakuwanikwa yakawanda kupfuura pane yatirikuwana yezvino izvi. Zvese zvinogadzirwa marozi takwanisa kugadzirawo zvakanaka.
Mukuru werimwe sangano rinomirira kodzero dzevagari muguta guru recombined Harare Residents Association, vaRuben Akili, havawirirani nekutaura kwavagama vachiti kanzuru iri kupfachura mari pazvinhu zvisina kukosha.
Mukacherechedza kanzuru inoti ikatora mari, mari zhinji inoenda kunoita basa tingatiri kubhadhara vashandi. Service delivery ichidzikira. Saka naizvozvo zvinhu zvekuti vanhu zviri mumaziso nevanhu zvakare nyaya dzinoramba dzichinyuka zvinzi pane mari dzazorasika, pane mari dzabuda nezvinenge zvichingotaurwa. Zvinhu izvozvo zvaita kuti vanhu valose trust mukanzuro yeguta reHarare. zvakare kanzuro iyi inotingati kurutsa kana kuti ikujuja mari yekuramba ichirasika nguva nenguva mukatedza malisa avanoita nevamwe vanhu kunze kwevagari muchaona kuti nemi pane mari zhinji dzinorasika
vachitaura pamberi pekomisheni iri kuongorora mashandiro ekanzuro yakadomwa nemutungamiri wenyika vaemasuri munangagwa meya weharare vajacob mafume vakati mabharani mukuru vekanzuro yeharare ari kutambira mari inogona kusvika zviuru makumi matatu emadhora ekuamerica pamwedzi wega wega vamafume vakati vakuru vekanzuru vakashandisa mari inosvika madhora ekuamerica miriyoni imwe chete kuzvitengera zvikara zvemota kusamira zvakanaka kwezvinhu kuri kupa kuti muguta murambe muchipararira zvirwere zvakaita sekorera typhoid nezvimwe zvinokonzerwa netsvina ndakamirira studio 7 ndiri muHarare ndini Tobias Mudzingwa.
Thank you, Tobias, for that report. With that, let's take a short break. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. The arrested independent senior journalist with Alpha Media Holdings interviewed a war veteran, Mr. Blessed Geza, who has called for Mr. Mnangagwa to resign. Mhlanga has been remanded in prison till Thursday, 27 February, after appearing in court today, Tuesday, facing charges of inciting public violence and transmitting harmful information. And we have his lawyer, Mr. Chris Mike, speaking to a journalist from VOA, speaking to Godwin Mangushka from Voice of America.
Asita ngatiri pamberi pedare pamberi pedare remagistrate court rava remagistrate kuitima avo vanzwa chichemo chedu chekuti dai waro Blessed Mhlanga atongwa achibva kumba bumbiro remutemo weZimbabwe rinoti iro kana munhu ambenge asungwa panoenda pamberi pedare anofanira kusunungurwa ipapo kunge pasina zvikonzero zvinoita kuti aramba akavharirwa nokudaro tanga tichitiswa hapana zvikonzero zvakasimba zvingaite kuti Blessed arambe ari muusungwa nokudaro vana muchuchisi vaunza mupurisa anofefeta nyaya iyi anonzi investigating officer kuti ape humbowo hunoratidza kuti Blessed Mhlanga haana kukonzera kuti apuwe bail. Saka mutongi vazoti tapedza kubvunza nekubvunzurudza IO uyu investigating officer vanoda kanguva kapfupi kekuti vaverenge zvataurwa nemagweta angakamirira hurumende negweta raBlessed Mhlanga vozonyora mutongo wavo unoendera nekuti zvakakodzera here kana kuti hazvina kukodzera kuti atongo achibva kumba. Saka tamirira mutongo iwoyo wanzi tichanzwa nezvavo musi wechina chesvondo rino musi 27 kukadzi 2025.
Maona usini nyaya kuti nyaya Blessed irikuitwa nemunhu anoita zve counter terrorism.
Nyaya yati kachikamadza zvikuru nekuti vamapurisa vanonzi vashande munyaya dzematororo vanenge vaine hunyanzvi hwekushanda nevanhu vanopara mhosva mhosva dzakakomba vanhu vanouraya vanhu vanoshandisa mapanga nepfuti nezvimwe zvakadaro nekuti matoro tinoaziva vari vanhu vanoshandisa chisimba chakanyanya saka zvatishamisa zvikuru nekuti katyamadza kuti munhu anongorine basa rekutapa nhau angabva anzisa nevanhu vane unyanzvi hwekushanda nematororo.
That was Blessed Mhlanga's lawyer, Chris Mike, speaking to Studio 7's Godwin Mangochkan. Now to discuss this issue, we are joined via Skype by ZANU-PF member, Mr. Masimba Mabaza. Welcome to the show, Mr. Mabaza.
Welcome, Zimbabwe.
We also have on the line human rights lawyer, Mr. Padum Tafumane. Siyakwamukela kuhlelo, Baba Tafumane. And we also have the Zimbabwe National Editors Forum Director, Mr. Njabulo Ngube. Siyakwamukela kuhlelo, Baba Ngube. Yeah, I will start with you, Mr. Tafumane. What's your reaction to this case? Mr. Tafumane, can you hear us? Unfortunately, it seems we can't hear each other with Mr. Tafumane. We'll go to you, Mr. Ngube. What's your reaction looking at this case, Ega Blessed Mhlanga?
Yeah, no, we said it yesterday, and we are going to say it again. But this is a targeted, a politically motivated a persecution of a journalist that is being harassed and intimidated for doing his job. At this rate, anything is possible. A teacher can be arrested for writing on a chalkboard the word "geza," because no one seems to be safe now because it's an affront to democracy. It's an affront to a press, a media. The media of freedom of the media and freedom of assembly. The rights that are enshrined in our constitution, how do you arrest someone who's doing his job? That is our concern for the editors for.
Thank you, Mr. Ngube. We'll go back to Mr. Tafumane. Welcome to the program, Mr. Tafumane.
Thank you, Taboka. Thank you very much, Nyabonga, and Tinotenda.
Mr. Tafumane, what's your reaction to this case where Blessed Mhlanga has been arrested and today he went for a bail hearing where the magistrate said he will be able to make a determination on Thursday?
Thank you very much. Nyaya Blessing, inoti batabat sema human rights lawyers, yes, Bamba Kakulu. It's not it mustn't be looked in isolation because, number one, we have to look at the Geza issue as being the starting point because, as we speak, this is literally a political issue within ZANU-PF, which started with Geza. And Geza is nowhere to be found. He's also on the run. But his wife was also arraigned by the police for offenses that led to Geza. And now we have Blessing, who is now facing the same issue. What we are seeing here is what in international security terms called securitization of political issues, which are now being looked at as constituting extreme security issues. We can hear from the messages from the authorities in Zimbabwe that the corruption issue is now a security issue. Now journalism is now becoming also a security issue because they are now being labeled as dangerous, menacing, threatening, alarming. And they are moving beyond politics. And now, when you begin to see the fourth estate, which is the mouthpiece of literally those who cannot express themselves, is now being arraigned before the court, we are at dangerous ground there. So this is an issue that is really, really needs to be resolved in Zimbabwe. We cannot have journalists being arraigned for doing their jobs. And more so, the use of the terrorist police force in Zimbabwe, police who deal with terrorism, is again another issue that shows that the issue has escalated to one of international security issues, whereby now they are using those specialized police forces to deal with issues, to deal with journalists. That's my view. We are in a level where we are viewing journalism as an existential threat to the security.
Thank you, Mr. Tafumane. Mr. Mabaza, coming to you, you heard the two gentlemen speaking. What's your take on this one? Yes, you can. Go ahead, Mr. Mabaza. You heard the two gentlemen speaking. What's your take? Unfortunately, Mr. Mabaza, it seems he has a technical challenge there. Coming back to you, Baba Ncube Laphana, manje njengoba uBlessed esithi yena ubesenza umsebenzi wakhe ukuthi yena umsebenzi wakhe ngokubuza imibuzo athole impendulo, pho ubefanele enzeni? Kukhona na ade senele sithi akwenze ukwenzela ukuthi engahlangani lo dubo lolu kumbe engahlangani lecala elinje?
Akwamangalisa ukuthi ebefuna ukuthi yenzeni, ngoba umsebenzi wakhe uhlose ukuthi akhulumisane nabantu abafuna ukunika intatheli zindaba indaba. Ngombono wami, bengimkhangile u-investigating officer ekhuluma, ngombono wakhe befuna ukuthi ubaba uGeza nxa esithi engena laphana emahofisini kamhlanga, bomele umhlanga embalekile. Umhlanga umsebenzi wakhe ngokwemukela abantu ababuya le news, ebalalele ukuthi bathi ngakhangela indaba kababugeza. Ababugeza wafika wathi yena ufuna ukwenza i-press conference, ama-journalist amlalela lokho ujoyo eyoblessed mhlanga wabe erekhoda lokhu okwakukhulunywa kababugeza, wakufaka ebantwini. Yikho ukusebenza kwentatheli zindaba. Aluba bekufunakala ukuthi kube lalokho abanesiwa i-right of reply, kube lalo ithuba lokuthi alithole ezihambe ngale status okubiziwe khona ama-editor. Kodwa yena akazange ibizwe ukuthi abe khona, ngoba yilo ithuba abekade ezalithola ukuthi ayikufake kumongameli ukuthi ubaba uGeza wathi nawe sicela usitshele yakho empendulo ukuthi kodwa ithuba lekana ngalithola. Yiyo umsebenzi wakho omele besimkhanyele ukuthi uzawenza. Kanye namhla sokuthiwa umele lale phakathi ibheli zabonakala ngetethi. Lokhu manje kuyatshengisela ukuthi khona uzama ukuyethuselwa intatheli zindaba ukuthi zingenza umsebenzi wakho.
Siyabonga.
Into esingayinanzeleliyo ukuthi khona lokho sokuthe kwenzakala sokungcolisa ilizwe leZimbabwe, seliqangekela njengelizwe elingahloniphiyo i-constitution yabo. Ngoba kanye i-constitution yeZimbabwe ilakho ukuthi khona intatheli zindaba zisebenze kuhle, zingahlukuluzwa. Ya ilatsho njalo i-constitution ukuthi eZimbabwe kumele kube ne-freedom of the media, kube ne-freedom of expression, kube ne-freedom of association. Ungakhangela ama-charges ade kuyabala ngale entolo elokuzeni e-court namuhla, itshengisela ukuthi khona akufunakali ukuthi khona khona intatheli izindaba zihlangane labanye abantu. Kodwa i-constitution ithini? Iyavumela abantu beZimbabwe ukuthi bahlangane, yiyo phela i-freedom of assembly.
Siyabonga baba Ncube, sizaphenduka kuwe laphana. Isikhathi sesingani siyagijima, sike sigijimisa ukuthi sibone ukuthi wonke umuntu uyathola ithuba lokuthi laye efake umbono wakhe. Bamabaza tichidzoka kwamuri, mama Satima tipa kuti munoiona sei nyaya iyi, uyezve tanzwa vaNcube vachitaura apa vachiti apa mhlanga anga achiita basa rake rakatarisirwa kuti anga achiita, vakapa muenzaniso wekuti zvazvisingaite kuti kana vageza vasvika iye obva atiza, basa rake ndiri kubvinza mibvunzo. Munozviona seizvi vamavasa?
Chachatisinzwisisa ndechekuti vamuhlanga havana kusungirwa kuita basa ravo. Vamuhlanga vari kunzi maitiro ebasa ravo havana kudzamisa pfungwa kuti zvavari kuburitsa pachena zvinozokonzera nyongano nemvonga mupopoto muZimbabwe. Zvazvinongoreva zvekuti kana uchinge uri mutapi wenhau unofanira kuita a responsible journalist. Unofanira kuona kuti zvandiri kutaura nezvandiri kutaurirwa hazvipinde zvakanaka munzeve dzeveruzhinji. Chepiri chekuti vamhlanga havana kusungwa nehurumende yeZimbabwe asi vasungwa nemapurisa eZimbabwe. Mapurisa eZimbabwe ari kutedzera mutemo, ari kutiwo kana zvikada mungadai matyora mutemo. Saka vaendesa kumataredzi mhosva kuti mutongi atarise kuti pangava nemutemo watyorwa here. Kana achingaona patyorwa mutemo, mutongi ari kubvunza zvakare kuti pangava nechikonzero here chingaita kuti vamuhlanga vanyime mari yechibatiso.
Tinotenda vamavaza. Baba tapfumane nangu lapha ubaba wamavaza uti hayi akabotshelwanga ukuthi ubeqhuba umsebenzi wakhe, kodwa ubotshelwe ukuthi uqhube umsebenzi yakhe ngendlela engayisiyo. Njengegqwetha lingaphendula lisithini lapha?
Right. Transmission of data andabona ubaba umhlanga uyasebenza emsebenzini. I company yakhe i Alpha is AAH Media iyo emnika umsebenzi wakhe as a journalist. Nxa befika lapha kabafika emzini kamhlanga, kabahamba ngendlini kamhlanga, bahambe kuma offices e studio HSTV anjo. And YouTube channel yakhona ekhulunywa ngayo ngayiso YouTube personal YouTube kamhlanga nge-HSTV anjo. Umuntu omele botshwe laphana is the company yiye transmitted leyo i-video kageza labanye bakhe if there is a criminal offense. But nanku umbuzo kubaba umavaza. Kanti umfazi kageza bebemdingelani lamapholisa yena kavele ngakho endabeni yena leyo. Kambe umfazi usezafela ukuthi indoda yakhe yiwovet. You can see ukuthi lapha umthetho nje we are now using warfare, the law, to fight and oppress our very own. Into eyayenziwa nguSmith le Rhodesia yiye esiyenzayo kathesi eZimbabwe. And it said ukuthi khona thina our own black government we are stifling freedom of expression. Well, unfortunately with ZANU-PF they seem to do that internally, bayahluphana bona bodwa politically, and it spills over to other people and the Zimbabwe as a whole. And it's unfortunate that as a liberation movement party we are still battling the same problems that they have previously affecting the entire nation. Kumele bekhule abantu beZANU-PF and begin to solve these things for vote than to bring o-journalist bazenzela umsebenzi wabo kuhle kuhle, and as a result they are caught up in the whole mix. And this is why I'm saying this has been a securitization of everything. And the ordinary citizen is one who's on the receiving end. And it's very unfair.
Siyabonga baba tafumanei sivyele gu mabaza la panu kuti pendule va mabaza manza watu tafumanei varukutora varukuti aywa apa pava kushandiswa mtemo panyadze kurisana kurimo mubato reza no PF vachiti apa apana moswa iripo inyaye kuti parikungo shandiswa mtemo panyadze zvematongero enyika munotiwo kudi va mabaza
Papindure mvunzo wavunza kuti sei mukadzi wageza akabatwa nemapurisa. Mukadzi wageza haana kubatwa nemapurisa. Asi akakumbirwa kuti abatsire kujekesera mapurisa kuti murimo wake aripi. Haana kusungwa akangokumbirwa kuti tokumbira kuti mutiperekedze kustation mugotitsanangurirwa kune murume wenyu. Saka izvo zvinobvumirwa kuti mapurisa aite vanga vasina kumusunga saka havana kutambisa. Mutemo kuti vagadzirise zvematongero enyika. Chepiri vatapfumanei vatirasike zvishoma pakuti kana munhu achinge ataura zvaanotaura akamirira kambani yake iye ari responsible anozvimirira kumashoko anenge abuda mari or kune zvaanenge aita kambaniwo ine paichadaidzwa igodayira asi vaBlessed Mutlanga apa vari kubvunzwa ari kufundura kuti iwo vakadarikira mweru nyaya irapa haine nematongero enyika iri kuponzwa Mutlanga pane pamunenge madarikira mutsara wenyu wekuva mutapi wenhau izvozvo hazvireve kuti nyika yaondomoka hazvireve kuti nyika ichapedzera mutemo zvinongoreva kuti mutemo uchirimo kana dare razotarisa zvakaitwa navamutlanga rinozoona kuti aiwa zvakaitwa navamutlanga hakusi kupara mhosva vanoregererwa zvakaitwa vasikana saka ndinovimba nemutemo wezimbabwe kuti wakasimba uyezve haushandiswe nevatenderi venyika asi vanongotedzera mutemo sezvauri mutongi nhasi haana kuvanyima chibatiso nekuda kwekuti vari mubato rakasiyana siyana
Vamavaza amenoti chichiri kuitika vanenge vaita zvekare technical fault tidzoke kuna vancube vavancube liyaluzva udaba lokubekela pambili lingathini umbono weni lapha
hanyamuzwa yeundoda zoba ndifoni yazisikata sine zakuruma pambilini yenitatele zindaba kuti Lova iaipa yana yakichwa mthetho lo okona lo yosusetenziselwa kuba umhlanga I codification and reform act leyo iyo back door iaipa sabe ibise nge back door iaipa lana sibe nge back door isigqokiswe I codification and reform act ayishiyananga le aipa yabasabe isebenzisa ayisebenzisa uJonathan Moore kubuli aipa lyakhe
yeyosibuya-ke
ne-back door ke isibambile umhlanga naso sakukuba phambilini ukuthi lo mthetho lowo manilo le ebuyayo le i-aipa isigqoko sezinye izigqoko naso-ke sesiqangele sisebenza yalo thikuthi siyasola kuphela ukuthi i-aipa siphumile that nanso i-aipa izasibuye ngalolu hlobo lasisikhona kathesi angivumelani naye nxa esithi khona bakumhlanga uphambanisa umthetho imthetho vele lo abamtshaye ngawo walungiselwa khonoko ukuthi akumelanga intatheli zindaba zivula amehlo zitshengisela abantu ukuthi khona kule nto ezingahambi kuhle uba ugeza ufugenile ama-ofishini abantu wathi hhayi mina ngilokwami lami engifuna ngikukhulume awu wawufaka ukuba umhlanga ngoba umhlanga wabe lathi esifakela awu abantu bakhwabitha kutho ukuthi laba yibo ababambe intambo abakhwabithanga bona
ye siyabonga
they found what
Siyabonga baba Ncube, unfortunately isikhathi asisivumeli ukuthi siqhubekele phambili ngodaba lolu kodwa ye imbono yakho sizwile sibili wa chaya laphana kwazwela sibonga njalo umnumzana Masimba Mabaza owezanu PF se UK sibonga igqwetha human rights lawyer Mr. Pardon Tafumane and Zimbabwe National Editors Forum director Mr. Njabulo Ncube for being on Live Talk. For the record, we asked a number of ZANU-PF officials in Zimbabwe to participate in our program today, but they were not free to participate due to unavailability. That brings us to the end of our show. Signing off in Washington, I am Thabo Kangcobe.